manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingana lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikunguru 23 2023 mangateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutungamirawo bato reZANU PF musarudzo nemutungamiri weTCCC vaNelson Chamisa vari kuenderera mberi vachitsvaga rutsigiro kumatunhu ose. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Ngonzura vari kupomera bato reZANU PF mhosva yekupachwa kwomhomwe nhengo dzebato ravo kuti dzive nhengo dzebato riri kutonga iri. Tichakupai zvabuda minhau dzemitambo nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Tsvagarutsigiro kuri kuenderera mberi zvikuru kuvatungamiri vari kutarisirwa kuti ndivo vane mukana wekukunda musarudzo yemutungamiri wenyika musi wa 23 nyamavhuvhu. Vaviri ava mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vebato riri kutonga reZANU PF uye vari kutungamira bato rinopikisa Citizens Coalition for Change uye vari kutungamira bato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa. Nasi vachamisa vanga vari mudunhu reMatabeleland South vakaita misangano yakawanda kusanganisira kuUmzingwane vasati vaenda kuBite Bridge uko kwange kuine zvuru nezvuru zvevanhu. Vachamisa vapika kuti gore rino havasi kuzoregedza sarudzo dzichibirirwa. Asi veZANU PF vanoti vanopikisa havadi kukundwa musarudzo nekudaro ndokusaka vachiramba vachiti dzinenge dzabirirwa zvemhando yepamusoro. Vachamisa vaenderera mberi vachiti Nezuro vaMnangagwa vainge vari kuCentenary kuMashonaland Central uko kwakaunganawo zvuru nezvuru zvevanhu. VaMnangagwa vakakurudzira vanhu kuti vatsvage rutsigiro murunyararo.
Naka iko zvine zvikuta maobservers vanopfuura 70 from 70 countries vari muno munyika. Vanofunga kuti kuchaita mhere mhere muno munyika. Vanofunga kuti kuchaita virus. We, the people of Great Zimbabwe, vana vamunhu mutapa, tiri vanhu vorunyararo. Tiri vanhu vanetsika, tiri vanhu vakabatana. We are against violence. We want peace. We promote peace. We promote love and harmony among ourselves. Naturally, the people of Zimbabwe are a humble and loving people.
Vakaenderera mberi vachiti,
who will not tolerate any mischief, who will not tolerate all those who are bent in causing violence in our peaceful country. If they are being given money by whatever authority, nation or country or organization, ilamara wakanyarara, ipukute wakanyarara, ukangoti bufu, so diranewe, so kufarira.
Asi vanopikisa vanoti muromo hauzarirwe nerwizi nekuti vatsigiri vebato reZANU-PF vari kupomerwa mhosva dzekuita mhirizhonga havasi kusungwa kana kuendeswa kumatare. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vaudzawo Studio 7 kuti vave kuda kutanga zvirongwa zvekutsvaga rutsigiro svondo rino.
Vakundiona zvavo vachandiona strategy dzinosiyana. Chekutanga ndechekuti tanga takamirira kuti tizive set kana kuti tizive mamiriro evanhu 87 vedu. Saka hatina kukwanisa kuti talonja manifesto yedu, tiri kuimulonja svondo rino riri kupi ratikubata iri ratikuba ratabata nhasi iri. Tiri kulonja chinangwa chedu ichocho. Vari muDugre Harare vari kuona, ndofunga vakaona maposters edu achada kunamirwa. Uyezve kune vanhu vedu vari kuita basa rekutsvaga rutsigiro. So muenzaniso mutungamiri secretary general wedu wamashakada nemurongi wemapasa muMDC wataisekwa vanga vari kuepoet nezuro. Inini ndine mamiting angu nemarari ari earmarked to start kutanga mangwana chayo.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika varashwet mukundu vanoti mujawo pavanhu gumi nevaviri vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika uri pakati pavamunangagwa navachamisa. Vaongorori vesarudzo vakawanda kubva kueuropean union nemasangano emuafrica vatove munyika kuzoongorora sarudzo idzi.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vari kupomera bato reZANU-PF mhosva yekupa chioko mhomwe nhengo dzebato ravo kuti dzive nhengo dzebato riri kutonga iri. Izvi zvinotevera kuenda kubato iri kwenhengo dzavo dzakawanda kusanganisira mutauriri webato iri vaWitness Dube. VaDube vainge vari pamusangano weZANU-PF kuCentenary, Mashonaland Central neZuro uye vakanyora tsamba kuvatori venhau vachitaura kuti vainge vatakura mukwende wavo vakananga kuZANU-PF. Tavatumira mubvunzo kuti vape divi ravo pane zvimwe zvataurwa navamonzora asi vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamepo. Vachipindura mubvunzo wedu pakuti ZANU-PF iri kutenga vanhu, mutauriri webato iri vaChris Mutsvangwa varamba kuti izvi ndizvo zvavari kuita vachiti bato ravo rakakura uye rine vanhu vanongouya nemufaro pasina kumanikidzwa kana kupiwa chioko muhomwe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vamonzora.
Nhengo idzi dzafunga zvokuenda kuZANU-PF mushure nekunge vatengwa neZANU-PF. Zviri kunzi ZANU-PF yakaofa mari inosvika kuma50,000 kune vamwe vacho. Kune vamwe vacho yakavatengera dzimba, ikavatengera vamwe, ikavavakira mabhawa. Saka vanhu ava vanhu vafamba vaenda kuZANU nepamusoro pekuti vane zvavapromiswa ikoko. Chinongotishandisawo ndechekuti vari kujoina pati yaparadza upenyu hwevana veZimbabwe for the past years since independence. wari kujoina zvakare pato rakauraya vanatongera indira Peter Chokururama, Godfrey Kauzani, Shepherd Jani namai Chiroto. Asi izvova zviitira nokuti pane chavapromiswa.
Asi mune umbowo here vamonzura wekuti vakaenda kuzanu PF vakapuwa chiokomo?
Hongu tinahwo nokuti vamwe vacho vakatotitaurira pachavo vachiti vane zvavakapiwa, vamwe vachiti vane zvavakapromiswa. So mutauriri wedu angari mutauriri wedu MDC waWitness Dube nhasi vaita tweet yekuti vakajoina zvanu PF 3 years ago. Zvichireva kuti patakava apoinda kuti vaite mutauriri vedu vanga vatova nhengo yezanu PF. Ine mabhindauko anoitwa nezanu PF kuti vadistroye kana kuti vaparadze pato reMDC. Zvaapa chena iko zvino kuti zanu PF yaita iyo muvengi veMDC. Yakatirambidza yakagadzira nyaya yedelimitation ikachidzira majaji kuti asatonge zvakanaka nyaya yedelimitation. Iko zvino tine 87 vanhu vedu vakarambidzwa kuregista nezeki iyo inokondorwa nezanu PF. Saka zviri pachena kuti zanu PF iripo pakuda kudestroya MDC, pakuda kuparadza bato reMDC.
Asi pane vakaenda kuzanu PF apa pane vamungwangwa chikukwidza here senhengo dzedare reparamende dzenyu kana kuti pangapazina?
Hongu pane vakanga varipo vanga vachikwidza senhengo dzeparamende, vamwe vazhinji vacho vakanga vari paproportional representation. Vaenda ivavo. Witness Dube akanga ari nhengo yedu yatanga takikwikwidze pane constituency yekubulawayo. Akanonoka kusvika kunomination court, akasvika nomination court yavharwa. Zvinova zvakatishamisa kuti munhu waspokesman angadaro sei. Izvo akanga ane chinangwa chekuti MDC itadze kufirudha.
Asi kavamwe vari kuti nemo vamonzora mambenge muchiita webhande nebhurukwa nezanu PF mumatare omu.
Kungosvibisana kunenge kuchindoitika uko baba nechekuti nechikonzero chekuti mukanyatsozvitarisisa isusu takaendesa nyaya yedelimitation kucourt tichisungisa zanu PF yacho, tichisungisa president Mnangagwa neZet, izvozvo hazviitwe nemunhu ane bhande nebhurukwa nezanu PF.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vachitaura vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanobatsira vanenge vawirwa nenjodzi muIndia vanonzi vakwanisa kuwana mitumbi makumi maviri neminomwe yevanhu vakafa mushure memafasha memvura akapa kuti madhaka nematombo akungurukire padzimba dzevanhu mazuva mana adarika. Vanhu makumi manomwe nevasere havasi kuzivikanwa kuti varipi mumusha weIswadi mudunhu reRaiga, uye mafashamu aya anonzi auraya vanhu zana mumavhiki matatu adarika. Mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vari kutarisirwa kuburitswa muchipatara nhasi mushure mekurapwa chirwere chemoyo. VaNetanyahu vanonzi vakaiswa kamushina kanobatsira moyo kuro kanobatsira hana kurova zvakanaka kana kuti pacemaker munyika mavo amunawo kugadzikana nedanho ravo rekuda kuvandudza dare repamusoro-soro kana kuti Supreme Court mangwana. Zvuru nezvuru zvevanhu zviri kuratidzira kusafarira danho iri. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, Russia inonzi yabomba guta reOdessa muUkraine nasi ikauraya munhu mumwe chete uye kukuvadza vanhu gumi nevapfumbamwe kusanganisira vana. Kereke yakakosha munhoroondo yeUkraine yeTransfiguration Cathedral inonzi yabombwawo. Izvi zviri kuuya apo America yati iri kutumira Ukraine zvimwe zvimbo zvehondo zvemari inosvika mamiriyoni mazana mana kana kuti 400 million. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Nokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi muchirongwa chedu tine hurukuro na
guta rine zvimba nesitima ndiri pachigaro wechapaizi nasi vaunivhesiti ezimbabwe anovaiye chairperson.
Emmanuel, wanga uri muusungwa nevamwe vadzidzi, ungatizoti zvinhu zvakamira sei?
Situesheni iko isitesheni inosiririsa, situesheni inoisa urombo zvinova izvozvi kuratidza kuti nyika yedu haina kumira zvakanaka, inova yeikonomi yedu. Chikafu chinodyiwa ikoko chinova chikafu chinobikwa zvakanaka, chikafu chisina mafuta, magumbezi chakuwa. So vasungwa vari panguva yakaoma, nguva dzamunoziva yechando, nguva yechita hakuna zvekufuga zvakakwanira. So tingangoti situesheni iko isituesheni inoisa vanhu pataona yekubata zvirwere zvakafanana naizvosana korera, zvirwere zvakaita setyphoid. So thatis situesheni iko kumabhizi.
Manga muine vanhu vakawanda zvakadii panguva yamanga muriko?
Seo rataigara isu iseo rinofanira kunge richigara vasungwa vanokwana kuita 20 kusvika pakuti asi isu taigara tiri mo 395. So accommodation magariro acho magariro akanga asina kunaka, magariro aitiza panjodzi yekubata utachiwana wakaita sana korera zvakadaro. Nekusitimei momutemo mujeri mataigara isiwa sitim inova sitim isichashandi. So chakanga tiri panjodzi dzakaomarara yekusaka nezvirwere zvakaita sekorera netaifodi.
Ko vamwe vasungwa vaikutambirai sei zvamakatanga kugara mujeru?
Senza singa uri muzimbabwe kuti shoko yatekesvika ishoko shanduko. Vasungwa vaitambira zvakanaka sevanhu vari kuziva kodzero dzevanhu nekukanikira dzavo nevasungwa, bekazi vanhu kutodawo justice. Varimo vasungwa vaane makore vaarimo mutemtemo vasina kuwana justice. So nyaya yedu yekumirira kodzero dzevanhu inyaya yavaigamukira nekutisapota, nekutoona sevanhu vari kuadvocatea marights avo. So vasungwa vaitiitira zvakanaka sevanhu vari kuda kurusuruko munyika yezimbabwe. So meseji shoko dziri ndiro kwese kwese, kunyange vari muusungwa vari kuda kushandiswa, varimo muusungwa vari kudawo justice. So taigamukira zvakanaka nevasungwa.
Ko iyo nyaya yamuri kupomerwa iyi makaipara here, makanyora midhuri here sezvaitaurwa?
Midhuri hatina kunyora, ani paiwo maallegations ari kungoitwa kuboka rezvenhasi. Sezvo riri ndiro boka rakadanidzira kuti tishange tine zvekumandu nesolidarity navajobsara avo vagara muusungwa kwenguva yakareba. Hataifunga kuti tisadzidzi ihope yedu yekutitenge tichimirira justice muzimbabwe. So rinova basa redu sevadzidzi tinge tichizvura meso nevasiri kuona kuti apa paita upfanyiriro. So zvinova izvo zvaakanopara utungamiri huri kuti upfanyiriro huri kuti tungamiri nenyika vakazongotirega tivape mata ekuti vakanyora paikoti zvinhu zvakanyorwa paikoti zvekuti free job sara zvinhu zvakanyorwa mumwoyo yemunhu wese anofunga zvakanaka ari muZimbabwe kuti vagutikana vabude muusungwa chishuwo chitwana wese muZimbabwe nekuti vajobsicala baba vane mhuri nekuti jobsicala isitizen yemuZimbabwe so chishuwo chemunhu wese kuti vange vawana usunguko so hakuna mudzidzi or someone after a degree anganonyore pahigh court zvinova izvo zvakanyorwa pamwoyo wemunhu wese ari muZimbabwe.
Ko, panyaya yedzidzo apa zviri kufamba sei? Makakwanisa kunyora here bvunzo sezvaitariserwa?
Bvunzo takakwanisa kunyora tiri musungwa imomo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Emmanuel nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Naitavanhu.
Avo vanga vari mudzidzi wepaUniversity of Zimbabwe vaEmmanuel Sitima, avo vakambosungwa nevamwe vadzidzi vashanu vachipomerwa mhosva yekunyora midhuri padare repamusoro rehigh court vachikurudzira kuti vajobscala navajacob ngarivhume vaburitswe muusungwa. Aiwa vateereri, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaitye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tine vatereri vanodawo kupa maonero avo pamusoro penyaya yatakakurukura svondo rakapera pamusoro pekuzvifadza pabonde tichishandisa zvidhori kana dzimwe nzira. Ngatinzwei maonero emutereri wedu wekutanga. Makadiniko?
Kwazuva aipa Studio 7 pachirongwa chechitendero religious forum.
Munoda kupa pfungwa dzenyu panyaya ipi?
Pamusoro pezvidhori zvinoshandiswa navakadzi pakuzvifadza bonde kana nemazapishandiwa navarume.
Munozviona sei mukoma wangu?
Chiripo ndechekuti Bhaibheri chairo rakanyarara panhau yemasturbation. Yatinoti pachirungu, the Bible is silent about masturbation. Vhesi yavakota iyoyo mufundisi mangu, munhu aijamba panguva yekuti achibudisa mbeu, munhu ojamba achiita kuti rudzi rwemufi rurege kuimbirira mberi. Saka mhosva yake akarehwa yamwari haisi kuteurira mbeu pasi, asi mhosva yekujamba kwaiita kuti rudzi rwemunhu rusaenderera mberi. Saka mhosva yake ndeyekuti rudzi rusaenderera mberi, kwete kuti masturbation.
Ko, panyaya yekushandisa zvidhori zvepabonde munoti Bhaibheri rinotiudzei?
Zvidhori iyo inoitwa navakadzi, hai, the Bible is silent. Vakomana vanobunyanidza nekutenderedza mavhesi vachimadudzira kuti abude zvavangada ivo, asi mavhesi asingarevi izvozvo. Ndini Pesi, ndiri kugweru muZimbabwe. Ndati ndipindure pamhinduro yapuwa nafundisi mangu iyo, mhinduro isingagudzi. Vangade vangobuda pachena, Bhaibheri rakanyarara, harina zvarinotaura zvakajeka panhau yezvidhori zvinoshandiswa navakadzi kuzvifadza bonde uye panhau yemasturbation. Tatenda.
Tinotenda zvikuru Pesi kugweru uko. Ngatichiwai maonero emumwe mutereri. Makadiniko uye ndiri kutaura nani?
Makadi vatanonoka Wande, nezita rangu ndinoitwa Pastor Mhungu.
Pastor Mhungu, makadiniko nemhuri yenyu? Munoti kudiniko nenyaya iyi yakatoendeswa kumatare?
Tinoti nyaya yakaoma zvikuru, inosisa kuti vanhu vanopesana nezano raMwari, kuti munhu unofunga kuzvifadza pabonde nenzira yake yaanofunga. Nekuti Satani achinga adzingwa kudengwa akandiwa pasi, wakauya akatsamwa zvikuru. Saka une nzira dzakawandisa dzaanofunga kuita kuti aparadzanise vanhu naMwari, sezvo iye akatoparadzana naMwari kudhara. Saka mukavona munhu unofunga zvekuita bonde nechimwe chinhu chisiri mukadzi wake, munhu iyeye une mweya wakaipa waari kutoshandisiwa naSatani, une dhimoni rakaipa.
Titsanangurirei apa Pastor Mhungu?
Nokuti Mwari wakasika murume nemukadzi kuti vaviri ava vave nyama imwe chete. Mwari ndokuvaropafadza kuti vazvare vazadze nyika. Saka kana munhu achinge oita bonde nekufunga kwefungwa dzake kana kuti nekutenga chidhori iye Mwari achiti mukadzi nemurume nyama imwe chete saka munhu ungachinja muviri wake kuti ufanane nechidhori here saka ndidzo pfungwa dzakaipa idzodzo saka shoko raMwari rakatibudira pachena kuti mukadzi wakasikigwa murume semubatsiri wake nemukwaniri wake saka murume zvinhu zvose zvaanoda zvingamufadza unozviwana kubva kumukadzi wake saka basa rimwe nerimwe rinoitwa nemurume kuri kutsvaka kufadza nyama yake nekukwanisira nyama yake kana risingabvi kumukadzi wake ibasa raSatani mweya wakaipa mweya wesvina wekutonamata Satani vanhu vasingazvizivi nekutoshandisiwa nenjere dzaSatani vanhu vasingazvizivi
saka Pastor Mungu vanhu venyama voita sei kupedza dambudziko iri
vanhu tinofanira kuti tidzokere kunzira yaMwari kana munhu achida zvebonde rakakwana bonde risina chipomegwa bonde rakaropafadzo ngaadzokere anamatirane nemukadzi wake Mwari agova ropafadza agovapa vana sezvinoreva nzira yaMwari
vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi ngatishonganei zvakare zvodo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero kana muine mubvunzo tumirai maaudio enyu kunhamba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini Tanonoka Wande ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi munyika nekunze. Totanga nekutarisa zvabuda mitambo yePremier Soccer League. Highlanders yarwayo Manika Diamonds 1-0. Kuchitiwo Shisham yaita Mangange 0-0 neBlack Rhinos. ZPC Kariba yarova iyo Simba Bora 2-1. Wange yaita Mangange neFC Platinum 0-0. Tochimbotarisawo zviri kubuda kubva kumakwikwi eFIFA Women's World Cup ari kutambirwa kuNew Zealand neAustralia. Mumutambo watanga kutambwa nhasi, Sweden yarova iyo South Africa 2-1. Kuchitiwo Netherlands yarova iyo Portugal 1-0. France yaita Mangange 0-0 nechikwata cheJamaica. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari kuenderera mberi vachitenderera matunhu ose vachitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vari kupomera bato reZANU-PF mosva yekupa mari dzechioko muhomwe nezvimwe zvakasiyana-siyana kunhengo dzebato ravo kuti dzibatane nebato riri kutonga iri. Asi mutauriri webato reZANU-PF vaChris Mutsvangwa vanoti zviri kutaurwa navamonzora ndezvemugodzi matsuro sezvo vanhu vachiuya kuzobatana nebato ravo vasingapiwe chioko muhomwe nekuti ibato rakakura. Nhau dzemitambo, Islanders yowedzera utungamiri hwayo mugungano rePremier Soccer League mushure mekukunda zvakare nhasi uye chikwata ichi hachisati charohwa kana mutambo mumwe chete zvavo. Aiwa, vateereri tasvika kumagumo yechirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiya mina Gibbs Dube munaudze isindebele. kuizikati.